Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemuvhuro kubvumbi 17 2023. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti nezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Pane nyaya dzinonzi unofanira kufaila pazuva rakati kana pa madays akati, but Chief Justice vati tidzose mazuva iwayo kuti avo kana vachipuwa 10 days vangopuwa maybe mazuva mashomanene ekufaila because nyaya iri urgent.
Dare repamusoro-soro reConstitutional Court rotara zuva rekutanga kunzwa nyaya yakakwidzwa kudare iri nemutungamiri webato rinopikisa reMDC vaDouglas Monzora nezvekuganhurwa kwemiganhu kuitira sarudzo yakaitwa neZEC.
Nyaya iyi yakanga yakagara kubva mwedzi wakukadzi, hapana kana munhu aitaura nezvayo, yozongouya mumwedzi uno ende yoyuya week before mutombo wavasikala wenyaya yavo yauri kupomedzera yekunyadzisime.
Mumiriri weZengeza West buda reparamende vaJob Sikala avo vapedza mwedzi gumi vari muchikurubhi vopomerwa imwe mhosva yechina. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vozivisa zviri pamutemo kuti vachaenda kuBritain pachagadzwa mambo Charles wechitatu. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nyaya yemutungamiri weMovement for Democratic Change vaDouglas Monzora avo vakaenda kudare repamusoro-soro reConstitutional Court vachida kuti gwaro rekutarwa kwemiganhu yesarudzo kana kuti delimitation report riitwe patsva ichanzwikwa musi wa8 mwedzi uno nevatongi vese vedare repamusoro-soro iri. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Izvi zvabuda mushure momusangano waitwa nemukuru wevatongi Chief Justice Luke Malava, magweta vaMonzora, magweta eZimbabwe Electoral Commission pamwe nemagweta ange achimirira mutungamiri wenyika pamwe negurukota rezvemutemo. Gweta ravaMonzora vaTrust Mahanda vati vabvumirana vese kuti vachafamba sei panyaya iyi nekuti inyaya yakakosha zvikuru.
Maererano nemarules ecourt, pane nyaya dzinonzi unofanira kufaila pazuva rakati kana pamadays akati, but Chief Justice tidzose mazuva iwayo kuti avo kana vachipuwa 10 days vangopuwa maybe mazuva mashomanene ekufaira because nyaya iri agent. Saka zvinoitwa pamanyaya dziri agent, agent matters dzinozikawo agent.
Vamanda vanoti hapana chiri kunyanya kunetsa panyaya iyi, asi dare rangi richida kuti vanhu vawane nguva yekuunza magwaro kwariri sezvo iri nyaya yakakosha.
Saka hatisi kuti sarudzo dzisaitwa pamainstructions akapiwa, vari kuti sarudzo ngadziitwe but kwete kungoita zviya zvokuti dzaitwa chete kamusiya ndaita. Ngadziitwe zvinobvutsa munhu wese. Kana paine anoruza oruza asingachemi kuti ndabiridzirwa, kana paine anohwina ahwine futi asina kubiridzira. Ndo zviripo. Saka sarudzo dzinofanira kuendera mberi, asi dzinofanira kuendera mberi pamusoro pe delimitation report inobvuma kuti iri valid nemutemo wenyika.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuna amai Olivia Zedding vekumahofisi egweta guru rehurumende avo vari kumirira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa negurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi panyaya iyi kana vatawanda kanengoni vari kumirira ZEC. VaMonzora vaudza vatsigiri vavo panze pedare kuti havasi kuzomirira kuti nyaya iyi inzikwe kumatare, vachiti vari kuenderera mberi negadziro yesarudzo.
Ticharamba tichiita maprograms edu tichigadzirira maelections. Hazvina musoro kuti tiende kuelection tiine delimitation report rine chitsotsi mukati. Isu toda kuti chitsotsi ichocho chigadziriswe first toenda kusarudzo. Delimitation report iripo ndeyekuba isu se MTC tazviramba.
Nyanzvi munyaya dzemutemo muzvinafundo Love Mumadhuku, avo vanove mutungamiriri weNational Constitutional Assembly, vaudza Studio 7 kuti kana vamunzoro vakabudirira panyaya yavakwidza kudare, sarudzo dzinogona kuronoka kuitwa sezvo.
Kubudirira kwavamunzoro kutaura kuti ripoti yedelimitation iya iripo iri kushandiswa izvezvizvi, yakaitwa ndevana vachigumba manje manje neveZimbabwe Electoral Commission, inenge isikuchashanda. Saka kana isiri kushanda, dare rinenge raakutaura kuti pamwe pagadzirwe kuti election inonono, inenge yaakunzi inonono. Kana kuti vanzi vangada kushandisa maboundary agaripo isati yauya ripoti iyi, zvinenge zvaakutaura kutizve ipapo apa zvinotombononoka, nekuti kudzoka futi kumaboundary anga angoripo hazvisi nyore, nekuti anga atonzi nehasisi.
Asi vamadhuku vati kana vamunzora vakakundikana panyaya yavo, zvinoreva kuti sarudzo dzinenge dzaakuenderera mberi semarongerwo adziri kuitwa pari zvino.
Hapana chinochinjaka kana vasina kubudirira. Tinenge takangomirira kuti sarudzo iitwe muna August. Zvaya zviri kunzi nevanhu election iriko pakati pa26 July kusvika 26 August, hazvisizvo. Election inenge ichizoitwa chete kubva musi wa21 August zvichienderera mberi kusvika apo musi zvichienda mberi, haikwanisi kuitwa tatasvika musi wa21 August.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvemutemo dzesangano reVeritas dzinoti kana gwaro rekuganhura miganhu rikasatambirwa, panoshandiswa rakashandiswa musarudzo dza2018. Izvi zvatsigirwawo nasachigaro werimwe sangano rinoongorora sarudzo munyika reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni, avo vati kukunda kwavamunzora kunogona kunonotsa sarudzo, asi vakati zvese izvi zvinenge zvichienderana nemutongo unenge wapiwa nedare. Vainge vazivisa kuti sarudzo dzinogona kuitwa pakati pa26 Chikunguru kusvika 26 Nyamabvubvu. Zuva resarudzo rinotarwa nemutungamiriri wenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Mumiriri wezengeza West mbuda reparamende vaJob Scala vebato rinopikisa Residents Coalition for Change, avo vadarika mwedzi gumi vari mujeri rechikurubhi, vave kupomerwa imwe mhosva yechina yekuti vakakandira matombo vamwe vatsigiri vebato reZANUPF vahina kanzura webato ravo vaLovemo Michael kuchitungwiza. Mapurisa anoti pakati pavaSkala navaMichael mumwe wavo akakonzera mhirizhonga musi wa2 Chivabvu gore rapera nekukanda matombo kuvatsigiri veZANUPF. Asi pane vhidhiyo yakaburitswa panguva yaiitwa sarudzo dzemabielections ine vanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANUPF vachitema vaMichael nematombo. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi ravo, sezvo vanti vange vachityaira motokari. Gurukota rezvemitemo vaZiyambe vanga vasiri gurukota rezvemitemo vaZiyambe vange vasiri kudaira nharembozha yavo, asi vakamboramba kuti hurumende yave kupindira kuti vaSkala vasaburitswe mujeri. Mukuzeya nezvenyaya iyi tamata rimwe gweta ravaSkala vaFreddy Masarirevhu.
Pamhosva iyi vari kupomerwa vari pamwe chete naKansela weWard 7 vaLovemo Michael. Zviri kunzi izvo vakakonzeresa mhirizhonga parali orugungano reZANUPF. Asi chinotikatyamadza isu ndechekuti zuva iri vaLovemo Michael ndivo vakatotemwa nematombo, uyezve ndivo vakatokanganisirwa. Humbo hunoratidza kuti vaMichael ndivo vakatokanganisirwa. Tinoshamisika kuti nyaya yavaSkala yava kupinda papi, vaSkala vari kupinzwa sei munyaya iyi. Ende chimwe chinotishamisa ndechekuti nyaya iyi yakanga yakagara kubva mumwedzi wakukadzi, hapana kana munhu aitaura nezvayo, yozongouya mumwedzi uno. Ende yoyuya week before mutongo wavaSkala wenyaya yavo yava kupomedzera yakunyatsime. Saka zvinhu zvinotishamisa, uyezve tinoshaya kuziva kuti chinangwa chiripo pakuita zvinhu zvakadai ndechipi.
Saka ivo vaSkala vari kutiwo kudii vari muhusungwa, makapedzera kutaurawo navo rini?
VaSkala ndakanovaona musi wechishanu ndichienda kuti nditaure navo.
nenye mosha idzitswa uye zvinoshida kuti vazivisa kuti tawana mapepa emhosva dzitsva dzavari kupomerwa havasi kugunun'una zvavo kana kutya nekuti ivo pamberi pavo vari kutaura kuti nyaya idzi inyaya dzekubikira vavengi vavo vatinoziva ivavo vari kuda kutsvatsvagira nyaya nekuti nyaya dzimwe dzese dzavari kupomerwa hadzina maturo
kusvika pari zvino vasikala vave nemhosva ngani dzavari kupomerwa
vasikala vave kupomerwa nyaya ina dzepo nechirungu dziri pamberi pematare edzimhosva
rimwe gweta ravasikala vafredi masarirevhu vachitaura vari parunare muHarare Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vazivisa nhasi kuti vaudza Britain zviri pamutemo kuti vachaenda kunyika iyi pachandogadzwa zviri pamutemo Mambo Charles wechitatu nemusi wa6 Chivabvu. Pakafa mambokadzi Elizabeth vaMnangagwa havana kukokwa nekudaro vainge vakamirirwa negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika Dr. Frederick Shava. Asi vachinyora padande mutande ravo retwitter nhasi vaMnangagwa vati vari kutambira kukokwa zviri pamutemo pakunogadzwa kwamambo Charles wechitatu. Vakapiwa tsamba yekukokwa nemumiriri weBritain muZimbabwe amai Melanie Robinson svondo rapera. Vatungamiri venyika dzaive pasi peutongo hweBritain kunyanya dziri mugungano reCommonwealth nevatungamiri venyika dzakawanda vakakokwa kugungano iri. Asi mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden havasi kuenda uye vachange vakamiririrwa nemudzimai wavo Dr. Jill Biden. Vamwe vedzimba dzeumambo kubva kuDenmark, Belgium, Japan, Norway nedzimwe nyika vari kuendawo pakunotambidzwa tsvimbo kwamambo Charles wechitatu. Mutauriri webazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaLevit Mugejo vati kukokwa uku kwakakosha zvikuru kuZimbabwe.
Kukokwa kwemukuru wenyika Comrade Dr. E.D. Mnangagwa kundoti vandoona kugadzwa kwaishe wekuBritain zvinoratidza kumucherechedzo mukuru zvikuru zvinoratidza kushanda kweurongwa hwedu hwokudyidzana nedzimwe nyika. Zimbabwe inoda kudyidzana nedzimwe nyika, haidi kana kuvandikana nemuvengi umwe chete asi kuti tiitewe nyika inodyidzana nedzimwe nyika dzese pasi rose. Tinotenda.
Mutauriri mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaLevit Mugejo vari parunare muHarare. Mukuziya nezvenyaya iyi Ivan Zininga weStudio 7 abatawo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro cheTswane University of Technology kuSouth Africa muzvinafundo Ricky Mukonza.
Maita enyu vaZininga kudanwa kwaMnangagwa mukugadzwa kwaKing Charles chinhu chisingafaniri kupembererwa kunyanya-nyanya nemutungamiri wenyika nekuti hapana chinonyanya kushamisira havasiro vega vari kukokwa vatungamiri venyika dzakasiyana-siyana. Pana chiri kuita kuti vapembere vaMnangagwa ndekwavari kubva nekuti tinoziva kuti Zimbabwe yambenge yakamiswa kudyidzana nenyika dzakaita sana UK nedzimwe dzakadaro. Saka kukokwa kwaitwa uku zviri kwavari chinhu chinovashamisirira chinovaita kunge pane zvaitika zvisakamboitika. Asi takatarisa tichiongorora hachisi chinhu chinofanira kupembererwa nemutungamiri wenyika.
Ndingatarisawo vamwe vari kuti ivo mambo Charles ndivo vanenge vari mutungamiriri wesangano recommonwealth pada Zimbabwe inga angedaro ichipembererwa kuti pamwe itaridzo yekuti here vakupiwa ziso rinenge rakati rerukei kuti vangadzoka mucommonwealth hamheno.
Zvingangodaro asi ndoda kuti yambiri ivo mutungamiri wenyika nehurumende kuti zvichaitika musarudzo dziri kuuya uku. Ndofunga kuti ndo zvichaita kuti dzimwe nyika dzekunze dzivaone sevakanaka kana kuti sevasina kunaka zvichisanganisira kudzoka dunre Commonwealth zvichatora kufambiswa kwesarudzo zvakanaka idzo sarudzo dzatakatarisana nadzo wongu kushedzwa vashedzwa zvavo asi nyaya kwandiri iri pamafambisirwo achaitwa sarudzo
avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa patswane University of Technology kusouth Africa muzvinafundo Ricky Mukonza vachitaura vari parunare kupretoria naIvan Zininga westudio 7 Zvimwe zvarwa zveZimbabwe zviri mhiri kwemakungwa zvinoti kunyange zvigere zvakanaka munyika idzi upenyu hausi nyore nguva dzose. Mutoreri wenhau Jeffrey Moyo anoti panyaya inotevera.
Va gift gonye avo vanoshanda nekugara kuGermany vanoti kunyange hazvo vachiwana kukwira kwemitengo yezvinhu kwava kushungurudza.
Tine matambudziko ekuti upenyu hwatinorarama kuno hunodhura. Mari dzemuripo dzatinobhadhara dzinova dzematexi ndezve nemamiriro akaita zvinhu kumusha. Iwe ndiwo unenge wakatarisirwa kumhuri yese kuti unge uchibatsira vamwe. Zvinokonzera kuti isu mukupera kwenguva tizenge tisinawo zvatinoita muupenyu zvinobatika zvichabatsira mhuri dzedu mangwana kana zvichatibatsirawo mangwana kana zvatichavaka zvekuti kana pamwe tachembera tizowana zvinotibatsira.
Vagonye vanotiwo pamusoro pekuzviriritira vari kuGermany vanofanirwa zvakare kubatsira hama kumusha.
Chandinoda kuzivisa hama dziri kumusha kuti kunoku hakuna yatingati social life. Kunoku mari dzatinopiwa dzinoenderana nekuti ungobhadhara paunogara nekudya nechi zvopera zvakadaro. Saka zvinototiremera mukaona mwana kana hama yakutumirawo makumi matatu kana makumi masere madhora anenge atosungirira kuti akubatsirei.
Vagonye avo vanoti vasuwa zvikuru kumusha kwavo vanoti kuti zvinhu zvivaitire nani vanoshanda zvakanyanyisa.
Ini ndakazvimirira kana ndakavamirira vazvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri mhiri kwemakungwa. Hongu kumba tinokusuwa nekusuwa kwedu kumba hatina zvatingagoni kuita nekuti kumba kune nhamo. Hatingagoni kuti tidzokere kumba tinonhonga svosve nemuromo. Unotozongoona kuti regedza ndichingofa ndirimo musango ndichishingaira ndichidzungaira ndirimo.
Mumwe mugari wekunorway vaprivilege Kandira vanoti vachangopedza zvidzidzo zvavo uye upenyu hauzi nyore.
Regai nditi upenyu hwekudhayasipora hwakasanganiswa musanganiswa inhava yebenzi ine zvese. Kune rimwe divi rinokwanisa kupupura kuti ndakanakidzwa nemukana nemakumbiro andakasangana nawo mukurarama ndiri munyika yandiri. Asi kune rimwe divizve ndinokwanisa kupupura kuti ndakasangana nezvibinga mupinyi nemamwe matambudziko akasiyana siyana. Rimwe remamwe matambudziko andakasangana narozve inyaya yerusarura ganda.
Mugari wekuSweden amai Sofia Tekwane vanoti kukudza vana mhiri kwemakungwa idambudziko guru.
Chinotanga kuuya mupfungwa dzangu kugarisana semhuri nevavakidzani kwataiita tiri kuZimbabwe nekunowanikwa kuno mhiri kwemakungwa kunosiyana nekumusha. Nokuti unonyatsoona kuti vanhu vari kumusha pataive tiri kumusha vanhu vanenge vaine hanya nezviri kuitika kwauri nemhuri yako nevana vako. Mwana akaita musikanzwa murod anowana anovatsiura ende mwana anotyawo zvekuti kuti aite musikanzwa vanoziva kuti ndine vanhu vese vari mucommunity vanenge vakanditarisa. Izvo zvinova zvinhu zvinoshayikwa kuno mhiri kwemakungwa.
Asi amaite kwane vanobvuma kuti upenyu hwekuSweden huri nani pane hwekuZimbabwe.
Ndinongopa musiki kutenda nemukana wandakawana wekuyambutswa kuzogara mhiri kwemakungwa nekuti upenyu hwangu nehwevana hwangu ndinoona senge huri pari nani kana ndichitarisa pane veruzhinji vari kumusha.
Asi vanoti kutambura kwevanhu vakasara kuZimbabwe kunoita kuti naivowo vagare vakashushikana.
Ini ndinoona sokuti kunetsa nekuoma kweupenyu kuri kuitika kumusha kunyika yedu yeZimbabwe kunoomesera tese vari mhiri nevari kumusha nokuda kwekuti unorwa dziwa nekutambura kwehama dzako wozopedzisira wave kushanda zvakareba stereki kuti ukwanise kubatsira hama nemari nezvekuvati vararame.
Muzvaretariro muungane vanochemawo nerusaro rwaganda runoitika munyika iyi.
Ndichapa muenzaniso wekwandinogara inini kuno kuEngland inzvimbo yekuti vanhu vatema havasati vati wandei. Inzvimbo yatingati pachirungu iri white dominated. Saka paunenge uchifamba vanokutarisa zvine kakushamisika mukati
kunyange pasina ongororo yakadzama yakaitwa pauwandu hwevanhu vari kunze kwenyika. dzimwe nyanzvi dzinoti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zviri pakati pemamiriyoni mana nemamiriyoni mashanu, vazhinji vavo vachigara muSouth Africa. Ndakamira Studio 7 muDordrecht muNetherlands, ndini Jeffrey Moyo.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken, negurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muBritain vaJames Cleverly nasi vakurudzira runyararo muSudan. Vanhuwo zvavo vanoda kusvika zana vafa mukurwisana pakati pehurumende yeMauto nechikwata cheRapid Support Forces. Vamwe vanhu zana nemakumi matanhatu nemakumi matanhatu nevashanu vakuvara. Vaviri ava vanga vachitaura vari kumucheto kwemusangano wenyika dzakabudirira kana kuti G7 kuJapan. Vatungamiri venyika dzinoti Kenya, South Sudan neJibuti vari kuendawo kuSudan kunoedza kumisa hondo iyi. Zvuru nezvuru zvevanhu muNigeria zvaswera zvakamira panhandare dzendege sezvo vashandi vari kuramwa mabasa kutanga nhasi. Vashandi vange vakavharawo migwagwa muguta reLagos neAbuja vachiratidzira. Vanoti vari kutambiriswa mari shoma, ukuwo varidzi vendege vachiti mafuta ekudzibhururutsa ari kudhura zvokanganisa bhizimisi. Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu nemuchadenga vaHadi Sireka vanzi vange vasiri kudaira nharembozha yavo. Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika nhasi kucherechedza zuva rechirwere chekutadza kunyatsogwamba zvakanaka kweropa sezvinotarisirwa pamunhu kana kuti World Hemophilia Day. Kusagwamba kweropa uku kunozopa kuti munhu arambe achibuda ropa zvakanyanya akakuvara mudumbu kana pamuviri wake. Nyaya inotevera yatumirwa nemutorori wenhau Ropafadzo Mapimidze, uye muri kuiverengerwa naMavelas Mchanganya uye weStudio 7.
Nyanzvi munyaya dzezveutano hweropa Dr. Gilta Gura vaudza Studio 7 kuti chirwere ichi chinopararira kubva kuvabereki kunyanya kuvanakomana. Dr. Guta vaenderera mberi vachitsanangura zvimwe zvezviratidzo zvinoonekwa pamurwere wehemophilia.
Hemophilia chirwere chekuti ropa rinenge richinonoka kugwamba nekungobleeda kupfurikidza zvemazuva ese. Chirwere chehemophilia chinoparara kuvazhinji kubva kuvabereki, chinenge chitori muropa mumajeans. Tinoona vana vakomana ndo vanowanzokuita.
Vatiwo
munhu ane hemophilia anogona kutaura kana kuona kuti chirwere ichi vanasekuru vake, hanzvadzi dzekwamai vanoita zvimwe chete, ropa rinononoka kugwamba vachizvimba makumbo, vachizvimba majoints.
Mumwe chiremba Dr. Enoch Maida vatiwo
chirwere ichi chehemophilia chine chokuita nenyaya yeropa kuti kuumbwa kwaro, uye chinoita kuti kana munhu zviya akakuvara, akakuvadzwa, kana kuti akaita zvinoita kuti abude ropa kana kubleeda, zvinozobatsira kumisa kublida ikoko zvinenge zviri mukati zvinowanikwa mukati mumuviri atinoti ma clotting factors ndo zvinobatsira kuti kana paya munhu akakuvara akabuda ropa atinoti ma clotting factors iwaya ndiwo anobatsira kumisa kublida ikoko munhu anongozoti ndambobuda ropa asi razomira zvaro.
Mukuru weZimbabwe Hemophilia Association vaEliot Chintembo mumwe wevarume vakazvarwa vaine denda iri.
Ndakazvara ndinacho 40 years ago. Hemophilia inowanika one in every 10,000. Pari zvino muno muZimbabwe tine 198 mapatients anorarama nechirwere chehemophilia. Uyezve tine vasikana vaviri vane chirwere chehemophilia. Hemophilia inonyanyowanika nevanhurume, of which vanhu vakadzi ndo vanozvara vana nehemophilia, oro ndo vanoita pass through chirwere chehemophilia kuvanakomana.
VaChintembo vanoti chirwere ichi chiri muzvikwata zvitatu, vachiti chine nguva yachinokanganisa zvakanyanya utano hwemunhu.
Pane yatinoti mild, koti moderate, pati severe. Inindorarama ndine severe, zvinoreva kuti ndinonyanyobleeder stereki or ndonyanyorwara stereki, zvinenge zviri kuti pasvondo rimwe ndogona kurwara kana akaviri kana katatu. Kuyo anenge ari moderate uyo anongorwarawo apo nepapa. Kuyo ari mildo anorwarawo pamwe kamwe pamwedzi kana even kamwe after kana 2-3 months chete.
Sangano reWorld Federation of Hemophilia iro rine mahofisi kuNational Blood Transfusion Services ndiro rinopa mishonga nemajekiseni kuti ropa rigwambe zvakanaka. VaChintembo naDr Gura vakurudzira vose vanofungidzira kuti vane vadiwa vangave nedambudziko iri kuti vaende kuDepartment of Hematology iri kuWard 10 kuchipatara cheParenyatwa kana kuenda kuzvipatara patara zviri kumatunhu ose. Dingindira regore rino rakanangana nekuwanisa vanhu mishonga kuti vasarambe vachibuda ropa kunyika dzose dzepasi rino kana kuti Access for All, Prevention of Bloods as the Global Standard Care. Nyaya iyi yanyorwa naRopafadzo Mapimidze. Maiverengerwa neni Marvelous Mhlanganya huye we Studio 7.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa zvakaburitswa nenhepfenyuro yekukata yeAl Jazeera zvekubiwa kunonzi kuri kuitwa goridhe uye kucheneswa kwemari dzakasviba kana kuti money laundering nevanhu vari kuzviti vanodyidzana nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevemhuri yavo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wo kutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp number dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 chibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860, 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175-7255 pa shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Dare repamusoro-soro reConstitutional Court ratara zuva rekutanga kunzwa nyaya yakakwidzwa kudare iri nemutungamiri webato rinopikisa reMDC vaDouglas Monzora yekuganhurwa kwemiganhu yekuti vanhu vakwanise kuvhota yakaitwa nesangano reZimbabwe Electoral Commission. Mumiriri weZengeza West mudare reParamende vaJob Sikala avo vapedza mwedzi inodarika gumi vari muchikurubhi vave kupomerwa imwe mhosva yechina. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vozivisa zviri pamutemo kuti vachaenda kuBritain pachagadzwa mambo Charles wechitatu. tabva tashuka kumagumo yechirongwa chedu chanhasi. Anokuoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Dr. Yamina Gibbs Dube munaudze isiNdebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 17 kumabasa 2023 ku Cape Town. Endabeni zethu lamhlanje.
Okwenzakale Constitutional Court namhla ukuthi kuwenziwe okuthiwa yi-case management lapho okuyabe kuhlolisiswa kubekwa phansi ukuthi udaba kumele luhambe njani kuzinga lo daba le-Constitutional Court.
Idale le-Constitutional Court selithethe isinqumo sokuthi kumele kuhloniswe udaba lwemingcele yokuvota oluphanyekwe libandla le-MTCT ekuqaleni kwenyanga ezayo. Useyetheswe elinye njalo icala uMnumzana Job Sikala osehlale eChikurubhi Maximum Prison pose umnyaka wonke.
Ngisanda ukufika kwe-AA ngande problem ngase ngile-depression, sengiqalisuba lama-suicidal thoughts, ngingelamsebenzi. Ngine-3 years engayenza khona i-program senga-reunite lefilemuli yami.
Utshwala sobuthiye abantu abaningi eZimbabwe bemaninginiki. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulomsakazo. Idale le-Constitutional Court selithethe isinqumo sokuthi kumele kuthoniswe udaba lwemingcele yokuvota oluphanyekwe libandla le-MTCT ekuqaleni kwenyanga ezayo. Lokhu kwethulwe ngu-Chief Justice Luke Malaba edaleleli eHarare emhlanganweni awenzela magqwetha ebandla leli elikhokhelwa uMnumzana Douglas Monzora. UMalaba uthe kumele amagqwetha kahulumende lamele ibandla le-MTCT aqale ukulungiselela abaza kwethula e-Constitutional Court ukwenzela ukuba luthoniswe kahle udaba lolumhla ka-8 kuNkwenkwezi. UMonzora uthi uhlelo lokudweba imingcele emitsha yokuvota ole-delimitation alukhutshwanga ngemfanelo ngumongameli Emmerson Mnangagwa leZimbabwe Electoral Commission, ngakho-ke uthi kumele kudwetshwe imingcele emitsha. UMnumzana Witness Dube obona ngokwethula kwemibiko kubandla le-MTCT uthi udaba lolu luzahlafunwa ngabahluleli bonke edale le-Constitutional Court.
Okwenzakale e-Constitutional Court namhla ukuthi kuwenziwe okuthiwa yi-case management lapho okuyabe kuhlolisiswa kubekwa phansi ukuthi udaba kumele luhambe njani kuzinga lo daba le-Constitutional Court. I-case ngathi kumbe i-bench lonke kumbe o-judge bonke bazahlala mhla ka-8 May ukuthi bazwe lolu daba. Okutsho ukuthi labo abaphikisayo kumele bebe sebekwenze lokho mhla ka-24. Yikho uma ujaji abatshele khona ukuthi mhla ka-24 abaphikisayo sebebekile lokho abakuphikisayo, ngakho imibono yabo yokuphikisa u-4 o'clock wantambama mhla ka-24 engakatshayi njalo. Thina lathi sesibekile imicijo yethu njalo silandela khonokho abakuphikisayo mhla ka-27 yona linyanga kube sokusithi-ke mhla ka-28 ibhentshi selihlala.
Okwenzakale emthethwandaba kutshoni khonokho babadube.
Njengebandla le-MDC esikufunayo yikuthi ukhetho lweZimbabwe lwenziwe lugxile emthethweni oyinsika yakho konke i-constitution. Liyasazi njengebandla le-MDC siyenza into ze-constitutionalism sesananzelela kakhulu njengebandla eseliphikiswe kwesikhathi eside ukuthi akulani ukuthi ngubani obusayo akulani ukuthi izinqumo zenziwa ngobani nxa zingalandeli isisekela mbuso iconstitution ziyabe zingekho emthethweni kazilandeleki njalo kazilandlela yokuthi ziphumise impumela efunakalayo ngalokho i-delimitation ka-president Mnangagwa leyi ayikho emthethweni ngoba ayizange ilethe i-final report eyabala kuhle abantu okuza kwenza ukuthi i-voters roll layo ibe iyakhelwe phezu kobutsotsi osokuza kwakhela ukhetho lwethu phezu kobutsotsi nxa ukhetho lwethu selulobutsotsi akusela nto ezaphuma enhle ekhethweni okuza kwenza ukuthi sisale sukuma-sanctions sisale nje siyinyama echileyo emazweni wonke besininela khatshana ngoba singabantu abangakwazi ukwenza ukhetho abangakwazi ukwenza idemokrasi abangakwazi ukulandela umthetho so kumele siqalele lapho okumele kuqale khona ku-delimitation abantu inani zabo zifakwe kuhle ama-constituency abo afakwe kuhle ama-ward abo afakwe kuhle kulandelwa inani labantu elikhona elizweni ngempela kusiya nge-census hatshi nje ukuthi abantu bazenzele umathanda bathatha abantu babasele bathatha abanye babalahlelele basebesithi asiyeni ekhethweni kunjalo labo abathi kasihambeni kunjalo ngabanga ikwaziyo ukuthi ukhetho lwenjani njengebandla le-MDC sike salenza lona leliphutha sizitshela ukuthi mhlawumbe abantu bangavota ngobuningi kuyaphunyelelwa kodwa hatshi izanu iqalisa ukuropa kusukela enyathelweni lokuqala lwama-election i-delimitation ngenye yakhona i-voters roll ngenye yakhona kusiyafikula ngalokuvota kudala bayabe sebaqeda ngazo
umnumzana ukuthi nesidube ubona ngokwethula kwemibiko kubandla le-MDCT bexoxa laye eseHarare Usetshiswa elili njalo icala umnumzana Job Sikala osehlale eChikurubi Maximum Prison phose umnyaka wonke. Igota lakhe lithi uSikala weteswa icala lokuthi wajikijela abanye abantu ngamatshe besemhlanganweni. Okwamanje amapolisa athi wathuthuzela uDlakela kusanda kubhubha unkosikazi Mo Blessing Ali eNyathime. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uThabo uManzite ngokuthi unxusiwe njalo kwemukela ukuba khona emkhosini wokugcotshwa kwenkosi yeBhilitane uKing Charles III ngomgqibelo ozayo. Emibikweni awethule enkundleni yokuxhumana eTwitter namhla, umongameli Emmerson Mnangagwa uqhubeke wathi uhlangane lomeli wesigodlo seBhilitane eZimbabwe unkosikazi Melanie Robinson izolo. Bacubungula ezibhadelane lokuthengiselana ukutshala imali kanye lobudlelwane bamazwe omabili. UKing Charles uthethe intambo zombuso kunina uQueen Elizabeth II obhubhe ngomnyaka odluleyo. Umnumzana Levit Mugejo, isikhulumeli sogatsha lukahulumende olubona ngokuthengiselana kanye lobudlelwane lamanye amazwe, utshele iStudio 7 ukuthi bayathokoza ngokunxuswa kukamongameli Emmerson Mnangagwa eBhilitane ngoba kutshengisa ukuthi imizamo yabo kahulumende yokusebenzelana lamanye amazwe iyaphumelela. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Innocent Ndibale, umkhokheli webandla le-Economic Freedom Fighters Zimbabwe.
Okokuqala yikuthi iBhilitane ayila choice other than ukuthi i-invite upresident weZimbabwe. Ngoba ngani ziningi izinto iBritain ezifunayo eZimbabwe and akutsho ukuthi bayamthanda kumbe abamthandi. Into ekhona yikuthi iBritain ilama permanent interests and it's about ama interests abo and it's about ukuthi sebebonile ukuthi kungcono ukuthi bebe lobudlelwano leZimbabwe than ukuthi bengabi lapho. Njalo bayabona bakhangele okwenzakalayo ngeChina eAfrika ngeRussia eAfrika lamanye amazwe. So iBritain ayifuni kusalele emuva khona kodwa ku-right nje ukuthi bemi-invite because kutshengisela ukuthi ama-relations between iBritain leZimbabwe sesiba normalized sebuyela khonapho ayevele khona ukuze labo be-benefit eZimbabwe and leZimbabwe benefit.
Lokhu kutshoni phakathi kobudlelwano beleZimbabwe leBhilitane kungabe kukhomba ukuthi sobungcono yini njalo abeZimbabwe abahlala kulelo lizwe bengatshengisela ke bekhonona ngokuba khona kukamongameli Mnanga, kungatshintsha yini ingqondo yabelebhilitha?
Yes, Zimbabwe is open for business, so lawa amanye amakhiwo asaphenduka alisa ama-farms alima, abanye bafuna ukuphenduka after 2023, and siyakwazi very well ukuthi after 2023 ama-relations aweZimbabwe lamanye amazwe even ase-Europe le-America azatshintsha. And okunye kutshengisela ukuthi sebe-acceptile ukuthi i-land reform program ayisiyonto ezabuya ibuyele emuva, njalo yinto vele eyaphambili. Thina njengebandla le-EFF sithi vele engabe i-land yonke iya-expropriate without compensation for equal access, for equal distribution, so that wonke umuntu ebe le access to land, ebe le access to ama natural resources, ebe le access to umnotho welizwe. So yikho thina sikutshoyo ukuthi hayi mabehle nje behle bekhiphe lama sanctions kuhle kube kawani. Ama sanctions lawa aserve any purpose for interest ye Britain. EBritain lama sanctions singavuki wakhiphile nje wonke ama sanctions because interest yabo yiyo eqala phambili. Abahlala lapha eBritain nxa bengatshengisela, mina ngiboni vele kungatshintsha anything really, because ayisikho about abantu, ayisikho about ama human rights, it's about ama interest, permanent interest awe Britain. Bakhangele interest yelizwe labo, bakhangele uku-increase i-trade between i-Britain leZimbabwe, bakhangelele i-partnership working between iZimbabwe leBritain. Yikho abakhangele lokho okuningi vele abasoke bekusebenza, abasoke vele even abantu bengatshengisela bebebangaki. Yikho thina esihlala sibatshela abantu ukuthi hayi izijeziso lezo azifakelwanga lina, azifakelwanga anything to do with human rights. Zafakelwa ama-interest, ama-European countries, ama-Americans, as well as i-Britain. Ngama-interest abo, nothing to do with you. So bengatshengisela kodwa utshintshi lodwa siswami.
Lo ngumnumzana Innocent Ndibali, umkhokheli webandla le-EFF Zimbabwe, wexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7 eseBhilitane. Singangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezwela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umnumzana Anthony Blinken, umphathintambo kahulumende wakwelemelika, ubona ngokudlelana lamanye amazwe uthi kumele amasosha akwele Sudan alwa labanye abaphansi kwalokho kuthiwa ngizaphinda njalo i-Rapid Support Forces, bebeke izikhali phansi. Impi yomvukela le isithiye abantu abaningi bethithibele, kukuthi-ke abanye abantu bathi kumele kungalwiswani lalokho okwenzakalayo. Akukabi lokuthula kwele Sudan selokho kwasuswa esikhundleni ngenkani wayengumongameli u-Omar al-Bashir ngomnyaka ka-2019. Elomelika lele Japan ayazilolonga elwandle kulandela ukuphoswa kwama-missiles ngele North Korea okuthiwa lizama ukwenza ibhomba lenyukliya. Ele Ukraine lalo lithi kunabantu abaningi ababulawa ngomakhuphula kwele Ukraine. Kulabantu abaningi eZimbabwe ikakhulu abatsha okuthiwa sebephila ngokunatha utshwala okwedlulisa amalawule okwenza behluleke ukuzisebenzela ngesikhathi imisebenzi isilela elizweni. Abasiza izidakwa abagoqela abafundisi labanye eZimbabwe bathi kuyethusa ukwenzakala elizweni.
Akumangalisi ukubona osakhulayo ephethe iqhaga lotshwala besintu emavinkilini okutholakala okunathwayo kumbe imbodlela yokudaka umuntu abe manikiniki okubizwa ngokuthi yintshengo. Abanye babuhlaba behluleke ukuhamba lokuvula umlomo, abatshaywe kabi bawela phansi baphenduke obabhemi abazibhuqa emlotheni Loku kwenzakala eZimbabwe okuthiwa kulabatsha abafika phose amachumi amane abasanda kuhanjiswa esibhedlela seInguchene Hospital kulandela ukunatha kwabo utshwala okwesabekayo lokuthatha izidakamizwa. Abakunhlanganiso ye-International Association of Professional Recovery Coaches bayakusola lokhu. Umnumzana Brian Mulipa owayenatha okumangalisayo uthi uqakathekile ukuba kukhunjulwe abadakwa bezikhohlwe ngenyanga kamabasa okulomkhankaso we-Alcoholic Awareness Month.
I was on three drugs. I was on alcohol, I was on marijuana, mbanje, and diazepam, mangemba.
Ngangisebenzisa imihlobo emithathu yokudakayo, ngangiphuza utshwala, ngibhema isangu, ngithatha lamaphilisi awe-diazepam. Ngadubeka okwesikhathi eside, ngikhumbula kwesinye isuku ngangivele ngilale ngizithembise ukuthi kusasa angeke ngiphinde ngithinte utshwala. Sengiqedile ukubhema, kangisafuni ukusebenzisa izidakamizwa. Kodwa ngabo-9 ekuseni kwakhona ngiyabe sengingodakiweyo.
Baningi abakusimo esifana lesikamnumzana Mulipa abancedwa yinhlanganiso ye-Alcoholic Anonymous. Okunhlanganiso le ocele ukuba eyaziwe ngegama elithi Thabani N uthi kuyethusa okwenzakala eZimbabwe.
Ngisanda kufika ku-AA ngandile problem, ngase ngile depression, sengiqalisa ukuba lama-suicidal thoughts, ngingela msebenzi. And in the 3 years engayenza khona i-program, sengareunite le family yami, ngakwanisa ukuthola umsebenzi, impilo yami kathesi ngani iyaqhubeka isiya phambili. And utshwala bona angingani angibukhanuki, amalanga lokhu ephusha esiya phambili. Sokwaba lokuyi-distance between umuntu engangiwuye nomuntu engiwuye kathesi.
Bayakhonona labakumabandla ezokholo abahlangana lalolu dubo lokunatha utshwala okuyingozi. Omunye wabo ngu-Apostle Benigius Chabuka okhokhela ibandla le-Pentecostal Holy Ministries International.
I was a drunkard. Ezinezi ungandiwona, I'm changed.
Ngangisidakwa kodwa kathesi ungangibona sengingomunye umuntu, sengizimukile, sengingophilileyo. Umndeni wami ujabulile, wonke umuntu ujabulile ngami.
Umfundisi Francis Maseza owebandla le-Baptist Church emzini we-Epworth laye ukhathazekile ngendlela abanye abantu abanatha ngayo utshwala.
Ngiyazama sibili ukuthi hlale laye phansi umuntu ngimtshele, ngimfundise mayelana lalokho okusebhayibhelini ukuthi ibhayibheli lithi nxa umuntu sedakiwe sengumuntu olwayo, sengumuntu ololaka ohlala esilwa. Njalo lapha eZimbabwe vele abantu bayanatha, bona besiye ezinkonzweni bayanatha, abanye benatha sibili okuzwayo okokuthi le ngqondo sezilahleka.
Uyakhala lo mfundisi uSeni Sibanda okunhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance.
Siyakwazi ukuba abantu abaningi bagcina bechithiza izimali, abantwana bengasayi ezikolo, kumbe njalo ngekhaya umama etshona ehlukuluzwa ngubaba nxa evela-ke natha utshwala. Njalo siyakwazi ukuthi lo mkhankaso ubuye ngesikhathi abatsha abaningi sokulokukhathazeka okukhona ilizwe lonke ukuba abatsha bethu bayalinyazwa kakhulu yilokho okudakayo, bagcina benatha-ke labo utshwala.
Umfundisi Sibanda uthi iqakathekile linyanga kamabasa yokuzama ukulimukisa izidakwa ngokungabehlela empilweni.
Ngakho-ke umkhankaso walonyaka kumele ukhangele abatsha ukwenzela ukuthi basizakale njalo bancediswe ukuba impilo zabo zingachitheki. Njalo-ke ukukhankasa lokhu lonyaka ibandla likhangele njalo labadala ukuba balethe babe ngumzekeliso kulaba abatsha ukuba umuntu angaziphiwa kanjani.
Umfundisi Gibson Botomani owebandla le-Church of Central Africa Presbyterian udabuke inhliziyo ngakubona kusenzakala eZimbabwe.
Abantu nxa ukuthi baphila ngokudakwa bahlala besilwa, bahlala bengabantu abakuma-abuses atshiyeneyo. Labantwana bagcina beswela lezimali. So thina njengebandla sijwayele ukuthi sifundise abantu libenganathi lezi zinto. Njalo uNkulunkulu kakuthandi ukuthi abantu bebedakwa.
Umqondisi wenhlanganiso ye-Drugs Prevention Services Trust, umnumzana Mandla Simba, uthi utshwala buyingozi.
40% of liver cirrhosis around the world is caused by the use of alcohol.
U-40% we-psychosis yesibindi emhlabeni wonke ubangelwa ukusetshenziswa kotshwala.
Isakhamuzi seHarare, umnumzana Lindani Moyo, uyakusekela lokhu.
Ontanga abaselanto abayenzayo, bahlala behleli nje, so uthola ukuthi abangani babo bayanatha suke labo sebejoyina kungenxa yesituation le esiyenza into zonke zibe worse.
Abenhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni wonke jikelele, eye-World Health Organization, bathi abantu abafika izigidi ezintathu, 3 million, babulawa butshwala iminyaka yonke. Abezempilakahle eZimbabwe bathi basebenza lenhlangothi ezishiyeneyo ukwenzela ukulwisana lokunatha utshwala okudlulise amalawulo lokuthatha izidakamizwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Abantu abanengi ewange lezinye indawo esabelweni seMatabeleland North bathi inyamazana zasendle zibathwalise nzima okokuthi sebefisa ukuthi behlawulwe nguhulumende ngoba ziphuma endaweni ezigcinwe khona okusemthethweni zingene ebantwini abaphanda impilo. Unokuthaba Dlamini usipha lolu daba esewange.
Ngomnyaka ophelileyo esiqintini senduna uMvuthu kulomuntu owabulawa yindlovu. Kwathi kumaviki amabili aphelileyo kulomuntu ohlatshwe yinyathi walimala okumangalisayo walaliswa esibhedlela kobulawayo. Inyamazana lezi ezigcinwe luhlangothi lukahulumende oleZimbabwe Parks and National Wildlife Authority labe Forest Commission zibulala lezifuyo. Unkosikazi Elizabeth Ndlovu oleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisithupha lanye, 61, ohlala eMpumelelo wagwazwa yenyathi evulela imbuzi esibayeni sakhe yambandezela entubeni yomuzi yamdabula isisu. Usasezandleni zamadokotela empilo Central Hospital kobulawayo. Ngenyanga kaMfumfu ngomnyaka ophelileyo unkosikazi Jennifer Kuphe ohlala esigabeni senduna uMvuthu walahlekelwa zinkomo eziyisikhombisa lembuzi ezilithumi ezabulawa izilwane zingena ezibayeni. Ekuqaleni komnyaka kulojaha ophose wabulawa yisilwane eyeluse inkomo. Esinye isiphathamandla seWange Rural District Council umnumzana Phindile Ncube uthi inyamazana zasendle zihlupha kakhulu izakhamizi emabale ekaChechethe leChikanda kubi. Ukhansila wesiqintini sekaChechethe umnumzana Give Me Again Moyo usola kakhulu uhulumende athi wehluleka ukugcina inyamazana zasendle.
Abantu laba babulazi izinyamazana lezi kungela sizo abaluthola, abathathelwe ukudla akula sizo abaluthola, abathathelwe izifuyo akula sizo abaluthola. Abanye abantu kwalokwesaba behamba esigabeni zabo ukuthi ekuhambeni kwethu lapha sizanyathelwa indlovu, sidliwa izilwane, isifuyo sizadliwa izinyamazana, abantu bayemabele sile besaba. Kodwa uhulumende akula lutho alwenzayo, akula lutho asiza ngalo waphathisa ngalo, akaze kube lo muntu okhompasethiweyo, akaze kube lo muntu osiziweyo eselimbele sesibhedlela uhulumende sakhe akula indlovu. Kodwa siyakwazi ukuthi indlovu lezi zilomali siwazo, lezilwane lezi zilomali siwazo oyi-national park. Kulomama esidobe enumber 4 wadlelwa inkomo eziyi-7 lembuzi eziningi, utshiyelwe ngumkakhe engumfelokazi wathiyela izifuyo lezi ukuthi zimsize kuhamba impilo isaphambili lemo. Umuntu lo usedlele uya ngaphi ngempilo yakhe?
Uyakhala lo nkosikazi Silumukile Masina.
Kulo mama ogwaziwe yinyathi waswelakala ukuthi engancedisa njani, kuze kwatshaya izimali izakhamizi ukuze eyethola lelo sizo. Emasimini siyahlaselwa yindlala ngoba sivuka emadabu kakusa silindana silabondwangu basihlasela, silabondlovu basihlasela, so sikwazi ukuthi singenze njani. Njalo lesivuno sakhona asisiboni ngoba into lezi ziyasiwonela lokhuyana ukuthi asazi ukuthi vele singazivikela njani.
Umnumzana Joshua Ngwenya umlisa wesiqintini sekaChechethe uthi inyamazana zasendle zibulala izifuyo njalo zidla amabele ezakhamizi. Uthi okumangalisayo yikuthi ziphiwe nguhulumende amalungelo adlula awabantu.
Thina umcabango wethu ngokuthi nxamte edlelwe amabele akhe kaphiwe kumbe inkomo kaphiwe, kungaba njalo kuzabe kuqondile ngoba bengisebenzile kodwa ngabiselwa phansi zinyamazana. Into enye engiyinanzelelayo, umthetho ubunjwa, umthetho wakhuluma kakhulu ngenyamazana. Umuntu kakuzange kukhulunywe ngayo ukuthi kathi pho njengoba inyamazane zabe zimhlobo zibahlukuluza abantu, abantu ke bona kuthiwani nxa sesithe zabahlukuluza. Khonoko ngibona ngani kuqakathekile ukuthi kulungisiswe ngomthetho.
Obona ngezendlelo umnumzana Farai Maguu owe Center for Natural Resources Governance uthi okuhlupha kakhulu ukuthi akusela thango oluvimba inyamazana zasendle ukuba zingangeni emizini yabantu. Umaguu uthi okunye njalo ukuthi sokugcwele amankampani emba amalahle endaweni okungamelanga kungene abantu.
Government is sometimes resettled people in those buffer zones, or they have given those buffer zones or portions of those buffer zones to mining companies.
Uhulumende kwezinye izikhathi uyahlalisa abantu kuleyo mingcele kumbe anike amakhampani embayo, okuyikho osokubangile ukuthi imingcele le ehlukanisa abantu lezinyamazana inciphe, lenyamazana zivuke ulaka ebantwini zibulale ngenxa yemisindo eyenziwa ngabembayo.
Umnumzane Tinashe Farao, isikhulumeli sezimparks, uthi inyamazana zasendle ezabulala abantu abangamachumi amahlanu nyakenye sezibulele abalichumi lane 14 lonyaka.
This year we've lost about 14 lives, slightly higher, considering that we are now moving into the dry months of the year and more animals will be moving into communities.
Ekuqaleni komnyaka lo sesilahlekelwe izimpilo zabantu ezilichumilani. Inani leli liphezulu, sinanzelela ukuthi sesizangena ebusika lapho inyamazana ezizabe zingena emizini yabantu. Siyaphatheka kakhulu lesisebenzisana labo ukubona ukuthi siyehlisa uhlupho lolu. Yikho sizama ukuletha icebo lokwenza ubulongwe obuhlanganiswe lebilebile lezinye indlela zokuvikela izakhamizi.
And many other deterrent methods to ensure that our communities are safe.
Banengi abantu abakhangelele ukuba uhulumende uzalungisa udaba lokulisana phakathi kwenyamazana zasendle lozulu. Ngimele iStudio 7 ngiseWange, nginguNokuthaba Dlamini.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Styling on the look, I've been around and I'm still here. I've been a thug and I'm still queen. From the dead, but I stay clean. And I know the hate that I stay lit. For 4 years, man, I laid low. Getting bunny, get a chance to blow. I got the lamaj and bad and kashan and jung on bobo. But look, was with my king, was rappelling young. What in the mina, what in the bogot? What in the mina, but put on my tongue. Shish, that give me shallow. I don't know, capelling, I'll go put on pots and go back, put on and you put up a cock. Who knows the leeches, the people go over the political cock. A pork up a tongue, a sugalingo, the calling and best. Not a shong at your song as a long and best. My shasol in pep, and no capelling as whistle is pep. But look, contending to the bonondaba. As well as the end up, double the balls, the level is high, and when I lose my particular long bumper. Every time I get spit, I listen to my lesson, and I got the hustle, the master, the passion, and brothers is cussing and cussing, the special rapper, you got this, he's got the band doing, you're gonna lose it. From over my mom and move it, hand over tools, the belly back hook, hey, when I step in the boat, oh my god, you're from across, I'm not the kind that you wanna cross. When I go mark, I'm a predator, try me a bury, and force her to carry across. I'll divide you into two, like Moses, I'm a ruthless goddess, father forgive me, I have sinned, blood on my hands, I've been killing them since.
I am nigga, been a man. A nigga bang mele, how ya nigga bang mele? Yeah, 7-9 and yani kuza vele nigga bang mele, nigga bang mele.
No no no, how you go?
How ya nigga bang mele?
No no no, how you go?
How ya nigga bang mele?
No no no, how you go?
7-9 and yani kuza vele nigga bang mele.
Wanna go rap? You told my mom. rapper nyakob Kabe gazu kob Yimingo Debele ko Islungu nkulu matko Nkwa zom rapper Begansa matkata Mpete le vlog Ya babo kuskata Nkandu kukansa Begata Niku kreli peta Kwa mkwa Batamu le sap Kako masongo Mapula matam Bazi basik Bakula makada Ritama na flow Wali fara na flow Isela kuchela Sibona ngomop Kadi benza anum rapper Bazbizu makwini nyeko Fela kumaka Meda Meta top Mkezi nyeto Ya rapping is comedy Rappers are mumbling
Akiwe la poke Uti ngege Bengi mele Ulaf tok namta Soka ngobukhohlakali ukuthiwa benziwa ngabacetshengelwa ukuba badlelwane lomongameli Emmerson Mnangagwa labanye. Singagqiba uhlelo lwethu lwanamhlanje ukuthi sikhangele ebenye ezinye besilazo. Idale le-Constitutional Court selithethe isinqumo sokuthi kumele ngenyanga ezayo kuthoniswe udaba lwemingcele yokuvota oluphanyekwe libandla le-MTCT. Kusethiswe elinye njalo licala uJob Sikhala. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalisa umthembo sithi bawukhiphe sithube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.